A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, August the 21st, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And tonight on Live Talk, we are looking at political developments in Zimbabwe ahead of general elections on Wednesday. Today, the opposition Citizens Coalition for Change held its last rally in Harare at Freedom Square, where party leader Nelson Chamisa called on his registered supporters to go out and vote. Chamisa assured his voters that God had remembered Zimbabwe and its people and should not be afraid of election rigging this time around.
Tazaza kwese, we are there in the village, we are there on the street, we are there in the farms, we are everywhere, we are a party for everyone, we are going to unite Zimbabwe for everyone, we are the new leader for everyone. Chandauya kuzogadzirisa kwatakananga but ndada kuti zokuudzai a lot of you are so scared and worried that there is going to be a repeat of 2018, that we are going to be cheated again, that we are going to be rigged again. I want to tell you the good news. God has remembered Zimbabwe. Can I repeat this? God has remembered Zimbabwe. Makorokoto Zimbabwe. Nokuti hakuna munhu anomira kana denga raronga plan. Denga raronga plan denga harifo iri. Plan yamara harifo iri. Ini ndatanga kugadzira cabinet. There is no way we are not going to form a new cabinet. There is no way we are not going to have a celebration. There is no way we are not going to have an inauguration. Let's start preparing for our inauguration. Let's start preparing for our celebration. Munhum watapirirwa nyika imbonyemwerera.
That there was Citizens Coalition for Change leader Nelson Chamisa in Harare. The ruling ZANU-PF party held its campaign rally in Mwenezi East today, which was addressed by the party's second secretary, Kembo Mohadi. On Saturday, the party president, Emmerson Mnangagwa, told his party supporters in the Midlands that election observers should stay in their lane and not to worry about the issue of democracy and free and fair elections.
No one, no country, especially those beyond our region, should ever want to teach us democracy. Yes, they can come here for us because we don't know when they got their independence. We can teach them what democracy is, what democracy means, because it's very fresh to us. It is us, not any other country or any other organization or any international organization who wish peaceful elections. No, it is us, the people of this country. It is us who want free, fair, transparent elections, ourselves. We are not doing this to please anybody. We are doing this because we want it ourselves. No one should come and tell us, are your elections free, fair, and transparent? Nonsense. It is us who want free, fair, and transparent elections for ourselves, not for anybody else. We have nothing to hide. We have nothing to hide. We have actually invited 45 countries, 17 continental and regional bodies, as well as all embassies and consulates. But in particular, we have invited every single member of our SADC body, our brothers and sisters in SADC. Those are our sisters, they are our brothers. Whatever we do, we share.
That was ZANU-PF President Emmerson Mnangagwa in a video courtesy of Team ZANU-PF. Speaking on the sidelines of the ZANU-PF rally on Saturday, Rosemary Murwisi said she was hopeful that her party would win.
Asimaona kuti aiwa hazvina kufamba zvakanaka kukanzura hazvina kufamba zvakanaka makundwa kuna MP chero kuna president makundwa muchakwanisa kuzvigamuchirawo here kuti ndo zvaitika izvi
zvekukundwa zvanhore tichikundwa because we campaigned takakampaigna zvine mutsindo saka zvekukundwa hatina rume kukundwa.
That there was a ZANU-PF member Rosemary Murwisi speaking to Studio 7's Tobias Mudzingwa. A member of the Citizens Coalition for Change, Mbuya Geza, said she was looking forward to her party's victory in the general elections.
Vachitipira mavhoti asi takatokunda nechekare nekuti isusu hatichadi nyika ino hatichadi zvairi izvozvi ndinosvika riini ndichichengeta mwana wangu nevana vake vazukuru vese ndisiri kutochengeta vana havana mabasa varingoita basa rekugara mugoroga vachingonwa mutoriro iyoyi vachifa tafirwa nevana nenyaya yekunwa mutoriro iyoyi nenyaya yekuti nyika ino haina mabasa tinodzvinyirira vana iri kudzvinyirira vana nyika ino haina mabasa mari yacho yesu machemberi tinoiwana kupi yekuti tichengete ivava vazukuru dzimwe nyika dzinopa machembere mari ino nyika haitozivi kuti kune machembere mahospitari haana kana mushonga zvikoro maticha acho haasi kutombowana mari yakakwana tinotobvisa mari yekuti mwana adzidziswe naticha ndisi.
That there was a member of the Citizens Coalition for Change, Mbuya Geza, in Harare. Meanwhile, the United States Embassy in Harare is urging Zimbabweans to vote in peace.
As Zimbabweans head to the polls on August 23rd, we encourage all citizens to vote in peace. Zimbabwe's constitution, like the United States of America's, guarantees the rights to freedom, peace, and equality under the law. And we call on all political actors to uphold those guarantees. We believe in a democracy and the rights of all citizens to make their voice heard through the ballot box. The United States strongly supports a free, fair, and peaceful election that reflects the will of the Zimbabwean people.
Hearing there from the United States Embassy in Zimbabwe, we were also going now to be looking at what our listeners and viewers are saying about the elections.
The August 2023 Zimbabwe general elections, it appears that it's an election that is not an election. Very much like in the past, there was a coup that was not a coup in Zimbabwe. We have an election that is not an election. I say this because the situation on the ground is such that not all political parties are free from campaigning and fielding their candidates and have that confidence that it's going to be a free and fair election. Firstly, there's been this spectre of political violence where even one Tinashe Chitsunge of the CCC CCC party was allegedly stoned to death, and he died at the hands of supporters of ZANU-PF. The police have come up with another statement, but it's not clear what happened. But we hear that that was a politically linked death. Now, apart from that political violence and the intimidation that is going on, there is the issue of the voters' roll. That up to now, ZEC has not released the final voters' roll, which we know makes it easy for political parties to know what the situation on the ground in terms of their voters and if they are registered and do their predictions and do their work better. Now, that voters' roll has not been released. And even ZANU-PF is not complaining that the voters' roll has not been released. Maybe ZANU-PF have got access to the voters' roll. This is what people think. Now, apart from the banning of rallies, you know, that has taken place, we've seen some observers who were forcibly deported from Zimbabwe. Chris Maroleng of Good Governance Africa. Some observers have also been threatened, you know, to say you can't go and observe campaign rallies of the opposition party. You can only attend ZANU-PF rallies. So there is a problem there.
Muri Zimbabwe, udai nohuwandu wenyu, nokunyoresa kwamakaita, muende munovota. Vari kuno kudiaspora, manya manyai, muchisvika wechitatu, kana munge musati masvika, munge muri iko muchivota. Izvi zvinokurudzirwa kuti mutore kodzero yenyu yamusina kupiwa nenhau yekuti hamuna kupiwa diaspora vote. Dai manga maitwa sedzimwe nyika dzemusadhaki mune diaspora vote, ngadai muri kuvhotera kunyika dzamuri. Asi nenhau yekuti hamuna kupiwa diaspora vote, taakutoteramuka tese tese takananga kumusha kuti tinovhota. Ikodzero huri iyoyo yatinofanira kutora tichichengetedza, tichiti ndeyedu. Iye zvichakanakira kuvhota, unobvunza wawakavhotera kuti naiwe ko zvawa kuita izvazvipi iwe nene zvatakavimbisana. Kuvhota akakuvimbisana kuti uyo ari kuvhoterwa ari kuti ndichakuitira zvakati.
Salibonani zizalwane zaseZimbabwe, munomuthandazo sizalwane zaseZimbabwe sise India. Ndifuna ukukhuluma kancane ngokhetho oluzoyenzakala nje emalangeni. Ngithemba wonke umuntu ukhathele. Wonke umuntu ukhathele, ngiyathemba ukuthi wonke umuntu okhathele. O-overseas, osekhaya, osebenzayo, amatitsha, amanesi, nabo bonke abantwana beseZimbabwe abasebenza nabangasebenziyo. Ngitsho ney'ngane nje nabantwana sebekhathele ngomumo oseZimbabwe up to date. And ngiyathemba ukuthi sonke nini siyakwazi ukuthi ukuze sitshintshe isimo lesi esisekhaya, kufanele senze into eyi-one. Kufanele siphumeni sonke ngobuningi bethu siyoyenza utshintsho, siyenze umehluko. And ngiyakwazi ukuthi iningi lethu lizathi akuyarigwa noma singavota awenze umehluko. Try at least indoda ifizamile, zama ukuyoyenza umehluko noma kungayehlula nje. Noma kungayehlula, uyabuziqhenya ukuthi uzamile. Ubazamela abantwana bakho, ubazamela abazukulu bakho.
Those were the views of our listeners and viewers on the upcoming elections. Please stay tuned as we take a brief break. Don't go away.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7 and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And to discuss the political developments in the country, we are joined by David Siampondo of the Citizens Coalition for Change and Masimba Mabaza of ZANU-PF. Welcome to the program, gentlemen.
Welcome, Mal. Welcome, Zimbabwe.
Thank you there. I hear Mr. Mabaza, Mr. Siampondo of the CCC. Welcome to the program. I will start off with you, Mr. Mabaza. Mr. Siampondo, I think there's a time delay of some sort. I can't hear you.
Thank you very much, Marvelous. Do you hear me now?
Yes, thank you very much. I will start off with you, Mr. Mabaza of ZANU-PF. We are now down to the wire. We only have tomorrow left before the polls on Wednesday. How prepared is your party, ZANU-PF, and why should people vote for your party?
We are more than prepared. We have actually said people must look every the past 5 years where the new dispensation has been in power. They should look at development which has been done by the new dispensation. We have talked about developments in our points of entry in Harare, Robert Mugabe Airport. We have talked about a bed bridge. We have talked about roads. We have talked about that ZANU-PF had managed to cut the unemployment by over 50%. And we have got so many people now employed in formal and informal sectors. We have got so many people who have been made to become their own bosses. We have taught Zimbabweans to rely on themselves and not on employment, because money is not made with a salary. We have told people that you cannot become rich from a salary. You need to work for yourself. And we have talked about people who were looked down upon and called Makorokoza. They are now called artisanal miners. And not only changing name, but changing their fortune. They now can sell their gold at the Reserve Bank of Zimbabwe without a third party. So you look at it, people have been encouraged to do something with farming. Has been taken up, there have been loans given to anybody regardless of your party. And we have been urging the youth to abandon the towns and go into the farms, because we have land for everybody. We still have land now, and we are saying, come, get it. So when you vote on Wednesday, you are not voting for a selfish reason. You are not voting for a face of a person or the age. You are voting for the future of your children and the future of the country and your own future.
So, Thank you,
ready, and we are ready by Wednesday, by Thursday, to start celebrating our victory, because victory is certain.
Thank you. They were hearing from Mr. Masimba Mabaza of ZANU-PF. I come to you, Mr. David Siampondo of the Citizens Coalition for Change. We saw your party president, Nelson Chamisa, in his last address today, saying that God had remembered Zimbabwe and that this time around they're going to protect the vote. Tell us a little bit about this. How prepared is your party for Wednesday?
Most definitely, God had remembered Zimbabwe, and as a party, we are 100% prepared, and our members and the generality of Zimbabweans, there is a clear convergence of understanding, as well as the need to ensure that Zimbabwe is freed and Zimbabwe is introduced to a new path of development and transformation. If you look at the state of our infrastructure, our roads, and even our industries, they are really begging for a facelift. If you look at our the state of our education in our country is dilapidated. The state of our health facilities, I mean, they leave a lot to be desired. So all these are the strengths that our party is sailing on. And if you look also at our manifesto, you will see that it's all the canons, they are addressing all of these facets of life and also areas of our development. If you look at the minerals beneficiation and the equitable distribution of them currently, you will realize the need why Zimbabweans have to go and make an emphatic vote on the 23rd of August so that new development ideas, new leadership is thrust into positions of power to control how the affairs of Zimbabwe are going to be conducted.
Thank you so much. We're hearing there from Mr. David Siampondo of the Citizens Coalition for Change. Ndombodzoka kwamuri vamavaza. Vamwe vari kuti kozvii zvamungaita makore mashana anotevera zvamakatadza kuita makore apfuura tichiona kuti bato renyu rezano PF ndoragara riri pautongi.
Chokutanga ndechekuti takatadza kupedzisa zvatakatanga. Saka tinoti ndozvatichapedzisa makore mashana ari kutevera. Takatanga kugadzira migwagwa yedu yakanga yaparara. Pakangopinda new dispensation, pakangopinda utongi hutsva hwamunangagwa. Zvinhu zvakatanga kuchinja, kushanduka nenzira inotyisa neinokatyamadza zvikuru. Saka tichaenderera mberi nekushandura izvozvo kugadzira migwagwa yese. Maguta edu akanga aparadzwa nemacouncillors ECBC tiri kupinda maari tichigadzira mapoto akanga angocherwa kuita kune madhamu anga angogadzirwa neCBC mumaguta tiri kuzvigadzirisa. Vanhu vanorasa marara mumabhini vanga vasashande nekuti CBC nemakanzuro ayo vanga vasavabhadhare. Makore mashanu ari kutevera vari kubata nhongonya yeizvozvo gadzirisa. Totarisa zvakare muutano, utano hwedu hwakanga kana our health delivery, kupa utano hwedu hwanga hwadzikira zvisingaiti nekuda kwekukakatana kwatanga kuvanga kuripo nemasanctions atakapiwa akakumbirwa neTPC. Saka makore mashanu ari kutevera tiuda kubvisa uori ihwoyo hweTPC neutsinye hunin'anin'anin'a hunongedza mai nechombo hwaiitwa neTPC kuti nyika yedu isabudirire.
Thank you there, Mr. Mavaza. Let me just take a caller quickly. Thank you. Before we lose them. Hello, caller Magadi.
Ndipo Magadi Ntete.
Aiwa, tiri wadi. Tiri kutaura nani muri kupi?
Ndini Dixon Madhaya, ndiri kwaMutare.
Taurai tinzwe, zvakamira sei kwaMutare uko?
KwaMutare tinofara, tinodakara yaambo.
Ehe, bhuyai tinzwe, muri kunzwa iri mudariro. Pane vari kutiwo bato rezano PF aiwa ratonga kwenguva yakati rebei veCCC vari kutiwo tuda kupindawo tiri vatsva vetsambo tigadzirise zvinhu. Imi munoti chii?
Aiwa, baba vamadhokita Mavaza vataura chaizvo chaizvo, vataura gwinyiso. Nyaya iripo ndeyekuti bato redu reZANU PF rakashanda zvakanyanya hurumende yeZANU PF ichitungamirwa nababa vamunangagwa. Pane mabasa akawanda vakaita, kugadzira maroad, kugadzira madhemu. Akona agriculture yedu yasimuka, takugona kuona kuti kubva masizoni mairi matatu apfuurayo tikagona kuita surplus chikafu. Tirikutoona iye zvinezvi pane urongwa hwekuti takutotengesawo chikafu kune dzimwe nyika dzirimo muAfrica kuburikidza nekushanda kwakaita hurumende yeZANU PF inotungamirwa nababa munangagwa. Kune madhamu akawakwa kuno kumanika rendi, tine ana muchekeranwa, kunana murandine kwako waka madhamu, tina ana chivhu dhemu, kune mabhiriji akagadziwa kakanga atuhwa nemvura kumakore akawanda, kunana kunobata dzanyanga nemutoko kwesoko. Tinoona kwatinobva kwaMutasa kune kambani yanga yavhara yeada nekuda kwakwaya kwakaita masaction yakaada yevhari kumakore ezvezvi ada katiyo yasimuka. Baba munangagwa akaunza mainvestors variko ikoko, ada katiyo yasimuka, vanhu vakuona mabasa takutarisira foreign currency.
Saka vamajaha, imi muri kuti nemusi wechitatu muri kuti aiwa muri kufara nezviri kuitika munyika.
Aiwa, tiri kuti mwana wese weZimbabwe anoda budiriro, anoda upenyu hwakanaka, anoda nyika yake ngaite tsepete. Vanababa munangagwa netimu yavo yeZANU PF.
Aiwa, thank you so much. Tinotenda. Thank you to our caller there, Dixon Majaha, who is saying that he is calling from Mutasa and is very happy with the way the government is performing so far. Ndoya kwamuri vaDavid Siampondo. Tinoona kuti kwasara zuva rimwe chete kuti vanhu vapinde mubalot. Muri kunzwa zvirikutaurwa navamavaza. nenyaya zvavari kuti ivo bato ravo rezanupf rakaita uyezve riri kuda kuti riwanikwe richipiwa zvakare mukana wekuti rienderere mberi. Imi seCitizens Coalition for Change, zvii zvamuri kuti aiwa isu tichingopinda kuti gedye izvi neizvi ndo zvatichagadzirisa?
Ndinotenda Marvelous. Zviri kutaurwa navamavaza inhema dzoga dzoga. Dai hurumende yava munangagwa yakagona, vamavaza nanhasi vangadai vachisiri vakavanda kuuk, dai vakadzokera kumusha vanoenjoya kugadzirwa kwakaita nyika. Asi hakuna chiriko, vakadzokera kumusha havana kana basa ravanonoita, havakwanisi kuwana mudyandigere. Isu seTriple C kana tapinda mukatarisa urongwa hwedu huri pachena kuti tiri kuda kuti tigadzirise mamiriro akaita upfumi hwenyika. Takanangana especially nemuzera wakaita savamavazawo, vanokwanisa kuenda pamudyandigere wavo vachiwana mari dzavo dzine udzamu dzinokwanisa kutenga. Hatichada kuita vatana vanoramba vakagara vari mudiaspora, ngavainde vanonozorora vari kumba kwavo zvakanaka vari kumusha. Tiroda kutarisawo zvekare infrastructure, mukatarisa migwagwa yedu yave iyo yakukonzeresa njodzi. Zvavari kutaura kuti marodzi ari kugadzirwa, hatisi kuziva kuti marodzi aya akananga kupi, ari kugadzirwa acho ari kupi. Saka seutungamiri hwetriple C ichipinda, muchaona kuti tichada kuti tigadzire iye yatinoti national infrastructure. Mukatarisa again, takatarisana nezvekudzidza muzvikoro zvedu, tirikuda kuvandudza education yedu kuti vana muzvikoro vawane kudzidza kwakakwana, vachidzidziswa namaticha anenge ari motivated. Ndeni dhora renyika, tiri kuda kuti tisimudze simba remari yenyika kuitira kuti ikwanise kutenga. Vana mbuya vana gogo vari kunzvimbo dzakasiyana siyana, kunaanana chienda mbuya kugokwe sawirangwanda kupi kwese kwavanenge vari, vakwanise kunge vachibata mari ine mutengo wakakwana. Endi zvekare kana vanhu vachienda kuzvipatara vanokwanisa kurapwa zvinogutsikana vachipora, vana mukoti vakafara, basa richiitwa namazvo. Ndo zvakatarisanwa netriple C, ende ndo zvatiri kuti musi wa23 August, munhu wese endai munovhotera vachamisa namakurukota avo, nyika iwane kusununguka, nyika iwane kuenderera mberi.
So how confident are you that your party is going to win this election? You've got one day only to to convince all those that were on the sideline to vote for your party, Citizens Coalition for Change.
I am 110% confident, and we have been working from day one. If you look even at the results that we posted during the by-elections, they will tell you that there is enough preparation and enough groundwork that has been done so as to achieve and to ensure that we win Zimbabwe for everyone. 23 August, it's non-negotiable. Let's go and make sure that we win Zimbabwe for everyone. We win Zimbabwe for change.
Thank you so much. And Mr. Mavaza, you have one day only to convince that last voter who's on the sidelines why they should vote for ZANU-PF. In 30 seconds, tell me why and how confident are you of a win?
We should vote for ZANU-PF, and the reason is we are voting for continuity, to continue with the progress we have started, to continue with safeguarding our sovereignty, our independence, and our pride of being Zimbabweans. And again, we are so confident that we are going to win. So therefore, we urge those who are on the sidelines to say, vote for the winning party.
Thank you so much, gentlemen. I'm sorry, time is not on our side. That brings us to the end of our show. Would like to thank our guests, who were David Siampondo of the Triple C and Masimba Mavaza of ZANU-PF, and of course, you, our viewers and listeners from home. And would also like to encourage those that watched us to continue sharing our live feed. Signing off in Washington, I'm Marvelous Mpanga Nyahuye, saying have a very good night, Zimbabwe. And don't forget to go out and vote on Wednesday.